A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 10th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the role that women are playing in the country's political landscape. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga koshango lesine kolape esihluza khona bo mama city asihluzeni bo mama. We're also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voaindebele.com.
Welcome. If you're just joining us, for those that are already here with us, welcome again. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the role women play in the country's political landscape. What are your views on the issue?
And Mar, Zimbabwe's First Lady, Amai Grace Mugabe, has lately been very vocal in calling for the president to name a successor, prompting discussion of what role she is playing in the political landscape of the country. Speaking at a ZANU-PF Women's League conference and youth rally recently, she repeated her call for the president to name a successor, a subject that has been, in the past, been off the table.
Yes, PJ, and the country currently has a few women-led opposition political parties, which include the National People's Party, led by former Deputy Vice President Joyce Mujuru, which actually held its convention yesterday, where Mrs. Mujuru was named as the leader of NNP.
Mm-hmm. And women constitute a third of the country's lawmakers in parliament, with calls for an increase in this number as the country goes into presidential polls next year. And let's take a listen at a report done by our reporter Thomas Chiripasi on the launch of the National People's Party yesterday.
Nengo dzebato reNational People's Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana paCity Sports Center muHarare padzapinda mumusangano weCongress yekutanga yebato iri kubva parakavambwa. Vashaura pamusangano uyu, uyo wavasarudzwa kuve mutungamiriri weNPP kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZANU-PF abatane ose oita chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya. Mashoko amai Mujuru aya anoyo apo vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende mubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance. Vachipa mashoko avo ekukorokotedza amai Mujuru nekuita Congress yavo kekutanga, vatsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane namai Mujuru, vachiti zvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
If we are agreed, this is the direction we are going to face as a country. Why don't we put these efforts together? Last weekend, but one, we launched the MDC Alliance as a coalition of agreed parties. We said at the time
13.
We believe in the big tent.
The tetanus colour.
We believe in the unity of Zimbabwe. And that 2018 is the only opportunity for the democratic opposition in this country to win power and
transformation.
NPP is not our enemy.
The NPP Associate to
ZANU is our enemy. Let me say, Watunga and Zira, Atiyanu Tora and Zira. We hope as we move towards ensuring that we have a democratic direction in this country. I want to state before your convention, the MDCT and the MDC Alliance are elite. Even if the discussions are not conclusive at the moment, that unity is work in progress. And I hope that we can all look forward to a new Zimbabwe and a new beginning. Zimbabwe woye! Zimbabwe woye!
Izvi zvatsimirwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka.
Vatsvangirai vataura kuti vauya pano sasahwira vachitivo NPP haisiri yatikurwisana nayo mune zvematongerwo enyika muno muZimbabwe, asi kuti NPP ichitisahwira wedu. Vativo pane kutaurirana, pane hurukuro dziri kuitika neNPP, vakati vari kutarisira kuti hurukuro idzi dzichapera manje manje. Vataurayiwo zvakare vakati urongwa hwematongerwo enyika hwataurwa naDr Mujuru hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwatinoda kuti nyika itongwe nawo isive kuMDC. Vakapedzisira vachiti aiwa makorokoto, tinofunga kuti patiri kuenda kuna 2018 tichabatana, vana veZimbabwe vachafara, tichava nekuita kandidheti imwe chete nomubatanidzwa mumwe chete nekushanda pamwe chete kuti tibvise ZANUPF pachigaro. Vakativo muvengi wedu tese iZANUPF, ndiyatikurwira kuti tibvise pachigaro.
Zvichakadai, amai Mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvandutsa upfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa uye kuti Zimbabwe idzokere mugungano reCommonwealth. Vatiwo kana vakapinda mumasimba sebato, vachaona kuti vose vakaendesa upfumi hwenyika kunze kwenyika hwadzoswa pasina anosungwa. Vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Hatidzorere minda, asi kuti tichagadziridza kune vane minda kuti ivape pundutso. The consequence, the sequence of correcting the agrarian mess will be audit, rationalize, compensate, title, and capacitate. No one will be kicked out of their farms.
Zvichakadaro, vataura vakamirira bato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti uye vari sachigaro webato iri, amai Lucia Mativenga, vati vafara zvikuru kuti NPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri. Vakakumikidza madzimai kuti abude neuwandu hwavo kuti anonyoresa kuvhota mutsarudzo dzegore rinouya. Kongresi yeNPP yachambirawo bumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda mumusangano wekongresi iyi dzapawo masimba akawanda kuna amai Mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika. VaJohn Mvundura pamwe navaSamuel Spepa Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaamai Mujuru, kuchitiwo vaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri. Amai Marian Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uye vaLloyd Masia ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weboka revechidiki muNPP. Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, amai Mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee. Vamwe vatungamiri vemamwe mapato vanga vari kupa Congress ye NPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisirawo mutungamiri webato rezapu vadhumiso dhabengwa mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivhume mutungamiri webato rezunde vafarai mbira pamwe nemutungamiri webato redare vagilbert dzikiti ndaka mirira studio 7 muharare dini thomas chiripasi
That there was a report from our reporter Thomas Chiripasi, who filed from Harare yesterday, speaking about the launch of the National People's Party. PJ.
Yeah, lapho ke bese sizwa intatheli izindaba yethu ye Studio 7 u Thomas Chiripasi ngodaba lokusungulwa kumbe ubekwa emthethweni kukankosikazi Joyce Mujuru ukuba umkhokheli we National People's Party. Sesingeneke uhlelo lethu kulabo abasanda kusixhuma kwamanje siyalamukela ngenjabulo enkulu uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihluza indaba eziphathelane elabesifazana izandlube izangikhathaze indubo ihlupho kumbe ukuphumelela kwabo omama ezigabeni ezehlukeneyo zempilo kodwa ke namhlanje sigxile ukuthini abesifazane sebedlale indima bani njalo kuhambo lwabo lolu olokuthi labo bangene ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu ezombusazwe sibonileke izolo lapha unkosikazi Joyce Mujuru ikhethwa kuconvention yabo yakuqala ikhethwa ukuba khokheli ibandla lakhe ele NPP kulaba sifazana abambalwa sibili abasebekhokhela amabandla ehlukeneyo ezombusazwe kulabo uchikasha kulabo nyababra nyakomo kulabo abakhona ke ezikhundleni zobukhokheli uvice president we MTCT unkosazana kuthokozani khuphe kulabo Priscilla Misairambi Mshonga abakhona labo ebandleni le MTC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube bakhona abambalwa sibili oporina jagwanyanya esilethemba lokuba uzaba khona ehlelweni lethu lwalamhlanje omama unkosikazi Lucia Mathibenga ngabantu ngabadala laba asebegxile kwezombusazwe kodwa ke inani labo edaleni lephalamende likhanya lililutshwana okunye phakathi kokuthathu esingathi engxenye ngamashumi amathathu ekhulwini i-30%. Ikho ke i-SADC protocol ithi yona kumele babe yi-51% ngoba vele bona abesifazane emazweni wonke womhlaba nje yibo abalenani eliphezulu ukwedlula abantu besilisa kodwa uzafumana ukuthi lapha ezikhundleni zobukhokheli kuvame ukwanda abesilisa yiyo indaba esifuna ukuthi siyixoxe ngayo ukuthi ke labo ababe bephumelele ukuthi bangene ezikhundleni zona lezi but banale nhlupho eziningi ezokuthi bona abesifazane ngokwabo babe belwisana kumbe njalo besetshenziswa ngabanye abesilisa ukusilisanisa thina abesifazane asizweni ke unkosikazi esinathi ekhuluma lapha yena ke ngowebandla le NPP ekhuluma ngesehlakalo sokwenzakele kunkosazana athokozani kuphi
mina ibizo lami ngu-Esnat Bulayani ngiku-national lapha namhlanje ngizokhuluma ngendaba kathokozane khuphe indaba kathokozane khuphe ibingafanelanga vele ukuthi ibe njalo isikhathi sonke siyananzelela ukuthi nxa umuntu wesifazane sefika ukuthi ebuse abantu laba abangamadoda esabavotela for 37 years bengayenzi lutho uzezwa kuthiwa umfazi usetshayiwe yikho khona lokho thina esingakufuniyo ngokuba kuyenzakala kuwo wonke umama okumbangazwe so bomama lamankazana la amancane kumele ukuthi sonke sikubone konoku ukuthi ukubandla liphi asikho esingakulokuza nxa ungumama ungumama and omama kathesi kumele ukuthi sonke sibambane because ungathinta mama sihlehle bekwase usuthinta imbokodo sesisukumile sikuzwile konke lokhu kuyayenzakala ukuthi uzwa kuthiwa ileader umuntu esiyabe simkhangelele uzwe kuthiwa uchaya umfazi uzwe kuthiwa namhla sokuthunywa abantu ukuthi bezomchaya into ekamakhuphe le vele thina ayisithabise ebandleni le-National People's Party because owethu layo ileader yethu ngumama so asingeke sakuvumela and sithi no to violence no to abuse kungayenzakali kubomama so bomama ngiyalikhuthaza ukuthi sonke asibuthaneni asibuthaneni silwe sibambeni asilandaba ukuthi umuntu ungumama ungumhlobo bani uyini ezilongo kuphela engumama asisekelaneni obomama isikhathi vele sokuthi omama bebe labo bezivuse sesifikile sibanikile abantu laba sabaniki 37 years but kathese singa omama kade sibakhangile yibo bona labo makhuphe namhla asebethunyelwa abantu abavela eHarare kathi vele iyouth bani nxa iyouth kuthiwa ikuprovince kodwa izotshaya uVP iyabe ithunywe ngubani kukhona ukutshaya amanzi umakhuphe usencindezelwe kakhulu sikukhangele thina obomama ngibona silabanye bomama abasekela ukuncindezelwa kwakhe thina ebandleni le-National People's Party sesikuvume lokho asilandaba ukuthi ku-MDC umakhuphe umele ukuba kwazi ukuthi thina sikhona omama siyamsekela ezilongo futhi engiwakobulawayo.
Yeah, they that was Mrs. Esna Tivalayani of the National People's Party. Mm-hmm. She was talking about the incident that happened over the weekend, targeted at Nkosazana Thokozani Kuphi. And she also was elected as the national chairperson of the National People's Party.
Very good news there. We have some high-powering women.
Yeah.
And you know that we had that conversation earlier on where people were saying that sometimes women don't support women.
Each other,
so this is good to hear somebody coming out there and speaking on behalf of Honorable Thokozani Kuphi.
And she's from another different party altogether.
Yeah.
Yeah.
Anyway, kune avo vari kupinda muchirongwa parizvino nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai panyaya dzezvematongerwo enyika kuti zvii chaizvo zviri kuitika tinotarisa sekutaura kwatamboita kuti tiri kuona mazuva ano emudzimai wemutungamiri wenyika amai Dr. Grace Mugabe vari kubuda vachitaura ivo vachikuchidzira murume wavo kuti aiwa chitaurai achakutsivai kunyangwa hazvo munguva yapfuura zviri zvinhu zvanga zvisingataurike saka vazhinji vari kubvunza kuti chii chasanduka uyezve Dr. Amai vane masimba akawanda sei ekuti vauye vachitaura zvakadai ndo zvimwe zvatiri kutarisa zve kuti pane mapatso akawanda pari zvino anopikisa ari kutungamirwa nemadzimai tinoona nezuro bato re-National People's Party rakagadza iro amai Dr. Joyce Mujuru kuti vange ivo vari mutungamiri webasa iri webato iri uyezve tinoona pana Marceline Makasha Chikasha muzvare Marceline Chikasha vanezve namuzvare Barbara Nyagomo vamoi vava vane mapato avo anopikisa uyezve sekutaura kwatatiri kuita pana amai Thokozani Kuphi vatinoona isu vanova mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weMDCT ndozvimwe zvatiri kutarisa nhasi kuti madzimai ari kuita mabasa api panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika uyezve kuti sei zvii zvavari kuunza pakuitira kuti nyaya iyi iwanikwewo ichizotaurwa mune ramangwana tichitarisa kuti gore rinouya 2018 tichaona kuine sarudzo yemutungamiri wenyika saka madzimai ari kuenda here kunotora ivo zvigaro zvepamusoro kuti vagowanikwawo vari vadare kana makanzuru kana kumwewo nzvimbo mumapati avo PJ
sesive sahlale saba lethuba elihle lokuba lomunye umlaleli wethu onguye ozasiphathisa kakhulu uhlelo lwethu lalamhlanje ngithe ngimthinta ngocingo wahle wathi ngikhona khona apho pamamonya ipapho ndiri kudawo siyakwamukela noZip
ngiyabonga
uyaluzwa udaba olusegudwini lolo
ngiyaluzwa ukuthi daba lwangikhona lungani lunjani kuba nzima nxa sesikhangela ukuthi kahle kahle sizakuhambisa njani nxa sibafaka ezibukeni ohamba
yiphi yiziphi inkinga ezikhona
okay mina yindlela engibona ngakhona mina kwanginzime lokho kuqala ukuthi ngikhethe bandla lepolitiki engalijoyina. Ngayisikho ukuthi anginasifiso kodwa kuyukuthi umuntu wesifazane engena kwezombangazo and khanyeni ukuthi mina ngosakhulazeke sezinto zokuthi whether any party anedizuba lokungama-social abuses in that party. Kukhuluma ngabafazi sisithi hayi basayile ye abantu bakhuluma basola umjuru kati ngifuna kukhanyela ukuthi from 1980 umjuru engiyemjuru wasenza kuyo ministry of ayisekhona.
Ye hamba hamba mimi kancane ngoba ucingo lwakho soluyalo khatha.
Okay.
PJ, I think we can take our next guest while we try and get a better network. We have Honorable Lynette Karenyu on the line. Makadi enyu.
Ndiripo makadini.
Aiwa, nastafara takuwa naini. Kuti tinoe garatie za namba zenyu. Zisinga fambe shakanaka. Mombo kwa sava tereru uyeje. Mchitita ura kuti muriwe bato ripi uyeje. Kuti makabata chigaro chipi.
Ndiriwe bato re Movement for Democratic Change rinotunga mirwa na Dr. Mogheni Richard Tsvangirai. Ndiri chairperson wemadzimai Zimbabwe yose.
Aiwa zvakatonaka nekuti tinoda kunyatsonzwa kuti munoona sei mabasa ari kuitwa nemadzimai munyaya idzodzi dzematongerwo enyika. Vari kuremekedzwa here mabasa avari kuita?
Mubato redu madzimai vari kuremekedzwa zvakakwana mubasa redu ratinoita. Nekuti basa redu ratinoita semadzimai tiri kuita zvakanaka. Uyewo kana paine anenge aine kuziva kuripo pakuti tiwane madzimai akawanda kuti vauye kumusangano wedu, tinomupa mukana waizvozvo. Uyewo semadzimai AMDC inotungamirwa nababa mukana tinowana, nekuti ndosaka padare guru redu standing committee tina deputy president wechidzimai, tina treasurer general wechidzimai, tina deputy secretary general wechidzimai. Zvoreva izvo kuti madzimai arimo mudare iroro rinogara varume.
Mungati imizvi minga mpinye zvamunoona zvichitarisana nemadzimai ndezvipi? Takatarisa nyanya munyaya idzodzi dzematongerwo enyika, tinoona kuti madzimai ndiwo anowanikwa achienda kumarali, ndiwo anowanikwa achiimba vachitamba pamarali. Asi kana makuzotarisa pane aya atingati mabasa epamusoro, tinozoona madzimai aamashoma. Sei zvichidaro?
Zvinosiyana nekuti mabasa acho ndeapi. Asi mubato redu reMovement for Democratic Change rinotungamirwa nababa vatsvangirai, munhu kana aine chinzvimbo chaari kuda, mungava muprovinsi, mungava mudistrict, mungava muward, mungava munational level chaimo, munhu anopiwa kodzero yekuti kana uchida kukwikwidza kuita treasurer general, unokwikwidza. Vanhu vanokuda vanokusarudza, uye madzimai achikusarudzawo zvakare. Ende pose patinoona isu semadzimai machallenges atingatowana angava machallenges ekuti madzimai pose pavanobuda like izvozvi kuti vaakufamba kuti vanoda kunoita madoti do kunotsvaga support, vanenge vaakuvictimaizwa nebato riri kutonga, vanenge vaakuvictimaizwa nemapurisa, vanenge vari kuvictimaizwa neavo vari kubato rezanupiri. Zvekuti madzimai mazhinji anenge aakutya kuti chero kana vaine zvimwe zvavanodawo kuuya kuita basa mubato, vamwe vanenge vaakutya nekuti political violence inenge yauya kunyanya kumadzimai munguva iyoyo, nekuti pavanenge vachifamba vanenge vachida kunge vakachengetedzwa. Saka pari zvino muonere wangu semadzimai kuchichidzirwa kunenge kuri kune mamwe mapato, kwete kune isu kwatiri kwatinenge tichifamba.
Asika vamwe vanoti madzimai hamuwanikwe muchibatana. Munotoona madzimai achitobatana kuti ngatibatanei tiitire kuti vanhingi munhu wechirume awanikwe iye achigadzwa pane zvimwe zvinzvimbo asi ukati mimi voterai vari madzimai vazhinji vari kuti madzimai asi kubatana pakamira sei ipapo
mukurarama kwatakaita kana mukukudzwa kwatakaita kauta yedu nekuwana ruzivo kwatakaita tichirarama mukurire wedu mabackground edu anosiyana-siyana saka zvinoda kazhinji tandataura sekuti tinodawo empowerment pachezvedu kuti tidzidziswe kuti tinonzi leadership chacho chii chinobonzi kutungamira uyewo vazhinji vanenge vangori nekakutya kaya kamwe kandataura kuti kuda vamwe vangatya kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti vamwe vanenge vachitya kutomira chaiko chero dai kuri kuti chero kusvondo kudzichechi chaiko chaiko unotoona umwe asingakwanisi kunzi pakanzi tinoda treasurer wechechi mumwe wofungidzira kuti treasurer wechechi akaita murume zvinofamba saka ingori culture yatakarerwa nayo kwakukanganwa kuti tizive kuti aiwa pane izvozvo tinokwanisawo kumira saka dzimwe nguva unoona patinorarama ndo panozonzi paya madzimai havasi kupanana rutsigiro madzimai havasi kupanana rutsigiro kangori kanhu katakarerwa nako kekuti dzimwe nguva pachezvako iwe unozvidzikisira zvotoda kuti tinge tiine ruzivo tobviswa fear of the known here tobviswawo touyawo kana kuine vanoda kuenda kuchikoro vokwanisa kuramba vachidaro vamwe vachikwidziridzwa vamwe vachidaro tikangodaro semadzimai wedza kumachechi wedza kumacivic society tingazowana tichikurudzirana mune any position yatinenge tichikwanisa kuti kana dai muri muchechi zvichinzi toda tisezhara unomira kana dai kuri kuti kuwadhi wanzi toda chairperson unomira kana dai kuri kunzi kuprovhinsi kwanzi unoda sekretary unokwanisa kumira saka zvinongoda chete kuti tiwane kubatsirwa nekuramba tichisimudzirwawo kuti kana paine panoita kuti mwanasikana akure wedza kuchikoro wedza ndekupi kuti iwo vana vedu pavanodzidza zvirambe zviri mavare kuti
Aiwa, PJ, a very, you know, important contribution there from the MDC chairperson for women, Mrs. Lynette Karenye. She was just saying that, you know, there is a lot of education that needs to be done because we are coming from a patriarchal background. So women, I asked her that question that we were talking about earlier on, that why is it that women seem not to support each other?
Yeah,
so she was just coming back and saying, no, it's because some of the time people are not aware. They need that awareness, that patriarchy, we have to move away from that, that women can also do it. Because I know just now, I think we're asking, we had invited Advocate Fazai Mahere, and, you know, I was trying her phone earlier on, but I couldn't get through, but I understand we got through to her, but I'm not sure if she'll be coming on the show, but these are some of the issues that we face as women that, you know, when you're trying to reach out to other women that are in politics especially, it's very difficult because you know, you have to go the extra length. So my call today, if there are women out there who are in politics, please make yourself accessible so that we can reach you and then women can hear what you're trying to say. You know, you can inspire other women.
Yes.
PJ.
Yeah. And even not only in politics, we seem to have a problem with women in general. Just trying to reach out to them, to talk to them over the phone, having an interview over something that is not, sometimes it's not even controversial. It's not even politics. It's about even health, social issues, business minded. But we seem to be having a block.
Yes, I think maybe that's what we need right now to kind of unblock. But let's welcome some of the people that are live streaming with us. We have Courage Mutobaya. Arikuti watching. Mukoma Courage. Anisikuzo kuti murikuona muri kupi. Saka munogona kunyora kuti murikuona muri kupi. Uyezve kana muri kuda kupinda pachirongwa nyorai. Ndiri kuverenga kubva pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tina Eustace Kayemba arikuti aiwa ari kutaurawo zvake zvaarikuda. Edison Tinashe Madziwanzira ari kuti watching. Handisi kuzva kuti mukoma Edison vari kuona vari kupi. Hanzi, okay, zvamuri kutaura zvakanaka, but now we want jobs and medicine. Kozouya Edison Tinashe zvakare. We want jobs, stable currency, medicine in hospital and rule of law. Brian Madondo, tiri kukuonai, you are watching with us. Evangelista Emmanuel Mugwindi, who is our avid follower vano garavari pano pa VOA show na tino kuchingamidza ivari kuti makadi ipano aiwa atiriwadi nasiri kukurukura nemabasa ari kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Maposa Swazim ari kuti I'm from Zimbabwe Partnership for Prosperity. It's a political party which gives 60% women representation in all forums. Tinokutendai vamaposa dai manyora namba dzenyu kana mukanyora namba dzemumwe mudzimai watingataure naye kuti apinde pachirongwa webato renyu nokuti isusu futi tinopa equal opportunity kumadzimai ese ari kumapato akasiyana siyana. Emilda Chie Chings ari kuti I feel like some isu madzimai tinodzikisirana chaizvo. Aiwa, ndo zviri kutaura vakawanda tanzwa apo. Vamwe vari kutaura kuti chokwadi tinodzikisirana semadzimai asi zviri kudiwa pari zvino ndezvekuti takatarisa sarudzo dza 2018 tiwanikwe. Madzimai awanikwe iwo achiendawo pamberi achiratidzawo kuti vanozvigona uye kuti vanokwanisa kuita zvavanokwanisa munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika. PJ.
Yeah. Sesi lomlalele ecingweni Mandle Nkosi Nkomo kunjani baba?
Niyaphila mama linjani?
Mm.
Niyabonga ithuba salibonani balaleli.
Yeah.
Mina ngokubona kwami omama I think they are the preach now.
Mm-hmm.
And mangithi ngiyakhangela silabo labo mama powerful ladies bakhona lapha omakhupi obhabha othi watu labo mama uthulo umjulu bonke labo mama ifuke ngahlangana bona I think they are the bridge omama because okokuqala ngabantu abahumble abazesisayo and bengaletha ukuthula elizweni obaba sometimes they are foolish kubengodimo njalo sidondaka yikho kuthiwa beviolence. This is a cool photo of our.
Yeah.
And the man meeting in Nanzela, we have got a powerful lady for the good and a day group, our mama, oh, mama, low, ucho, it's in Churu. Mamma Kangela, who said Vile for 10 years, then vice president, of course, Uwe Uzano, the thing I can do. But in politics, Agumelanga, the payment and the enemy, because we definitely need our qualities like in Alana when stressing is unpaid. Etole support yana babanyo mama. They can win. And the thing that thing over we support omama because abantwana mabele problem bakhalela kumama. But as much as ngahamba emaklinika akula mithi akulani. Most affected people ngomama mabe siyabeletha mayizinto zishoda. Ngiyayibona indaba yakhona.
Yeah.
And singakhangela futhi mangikhangela nje ngikhangele nje na yena njengaye umama umjuru walwa into i-revolutionalist kusho ukuthi amasosha amapolisa wonke ama-armed forces ngama-hidden supporters angamsupporta engathola abanye omama bemsupporte kuyakwenza sibe le-culture elizwe etshiyeneyo but obaba ungakhangela nje i-violence yokugijiniswana this and that. Angazi but omama they must unite.
Yeah.
Ayikho into kumele ibayehlukanise njengabo mama. Yibo ba-abhuza ama-abhuza kule women abuse. I-men abuse ayikho ngoba sithaya kancane thina sithaya ngendololwane kuphela. But kakhulu kakhulu umama uyachaya izinto ezithele uyachaya.
Yabona
so if at the time uma kulo mbuso we-dictatorship okamgazi uma singathola umbuso ozaba so peaceful and sibe kwazi ukuthi we did not inherit the hate speech in Ramkale. We don't have any money. Mama is calling my hate speech. Because my father is but they want peace.
Yeah. When I would ma angum.
Ma.
Into tete in, which I deal. Unkosilas ukhona.
Which I deal, unkosilas lying in lie.
Yeah, ukhona khona phethuze la yaphumbono wakhe.
Alright.
Yeah.
But I wish you a combo, no, because I could do.
Hello?
Hello? Hey, Linjan Mama. Because he hasn't come.
Yeah.
Hmm. Uyayizwa indaba esekudwini lokho esithetha lapho ukuthi yena nasifuna abesifazane ngoba luhlelo lwabesifazane lolu kodwa ke wena uqhubekeze ubaba phambili. Ufuna lawo ube phambili.
Hayi, ntombi. Hayi, ntombi ube phambili ngoba yizo bathukumezayo.
Yee. Wena ke uyakuthakazelela la ukuthi ungene esikhundleni. Na nkuba abuya kusekela. Yeah. Hayi sibongile kakhulu baba lo mama Nkomo.
Hayi lokhu siyabonga.
Ulongile. Nozipho lokhu khona ecingweni.
PJ, maybe before we go to Nozipho, let's just talk about the number of women in parliament, like we had said earlier on. You rightfully said it's a third in Zimbabwe, but there is Rwanda, which actually has the, you know, in Africa, I think, has the highest number of women in parliament, in their own parliament. So we remember we went to a function at the Africa ambassador to the African Union's house. And we met with the ambassador, you know, to the U.S. from Rwanda. Let's take a listen to that conversation we had with her about the role of women and also what it's like in Rwanda, how they have more women.
This is Marvelous Mhlanga Nyahuye here at Africa House, at Ambassador Chihombori's house in McLean. And I have right here with me the ambassador of Rwanda. Tell us your name and, you know, so we can get to know each other.
My name is Mathilde Mukantabana, and I'm ambassador of Rwanda to the United States. And, yeah.
As we were saying earlier on, we actually have a women's program, and we've had Rwanda really being praised for having so many women in parliament. Tell us a little bit about that.
You know, Rwanda... Yeah, we you know, we have the highest representation of women in the parliament, and even 64%. So we are the highest in the world, as a matter of fact. But it's not just that. That's the visible image, but it's also the whole empowerment of women in Rwanda, because we truly believe that women are full participants in our country rebirth. We can't talk about any progress that you've heard about Rwanda without talking about the transforming influence of women participating at all levels, whether we are talking about national politics, we are talking about villages, we are talking about any place, you know, business and so on and so forth. So it takes incredible foresight, it takes incredible leadership to understand that women are human beings, and that should be part of the whole reconstruction or building of a country. So for them, we take it very seriously when we say women and their rights are human rights. They should be preserved and they should be promoted in the country.
What can countries like Zimbabwe learn from Rwanda? We are looking at an election that's coming up in 2018, and some of the political parties, both the ruling party and opposition party, and women's rights movement have been urging women to get into politics and to also demand for those places in, like, you know, the parliament and government. What's your take? What can they learn from what you have done?
What we have done is that, number one, if we look from a political standpoint, our women were always included in all the programs. Our government has included women from the moment before they even came to government in the country development. So for us, and it's not about just women. For us, the people are the center. They are the center of everything. Empowerment of our people and agency, to give the women agency, to give all the people, whether they are in villages, agency, is part of what made Rwanda what it has become. So it means that you have to account for each and everyone. Each and everyone. It means we are talking about our youth that are, you know, a big entity in the country. We are talking about our women who, because Rwanda is a narrative of ascent, a positive narrative, but there was a time we had a very bad history. And during that bad history, all these people were able to expand themselves, to get out of their limitations, whether they were cultural limitations, to pretty much dust off and to start building a country. And all the people were participants, including women. Mm-hmm. And so the empowerment of women was both on that kind of leadership, mm-hmm. understanding that you couldn't really develop our country by ignoring a large majority of its population, mm-hmm. but also women taking their role very seriously, mending the fabric of a destroyed nation, mm-hmm. and trying to create a society that you can really dream of today. Yeah.
So you're urging women in Zimbabwe to learn from some of the challenges that Rwandan women also saw.
Yeah, absolutely. I truly believe that no one will give you the right. People can give you rights, but you have to be able and be ready to seize those rights. It means that you have to prepare for it. It doesn't have to be confrontational. It's a participation mm-hmm. in each of the facets of our society, in being present at the table when negotiations are done. Mm-hmm. It's being able to present some kind of different even concepts that can help, because women can think differently in many different situations. Mm-hmm. And I think what you find that is very vibrant in Rwandan society is that when you talk about our empowerment, it's not just figureheads. These are women who have shaped the narrative of the country, mm-hmm. who are able to say, we are going to tackle on family violence, gender-based violence, we are going to tackle on poverty, because the majority of the women are the ones who bear the whole brunt of poverty in villages. Mm-hmm. And these are women who are also pushing their sphere. Mm-hmm. But we are lucky because our leadership, you know, our president was elected as one of the, he was given an award for being a he or she president, mm-hmm. for gender equity. Mm-hmm. He wanted to do that. It's in the program. It's within the legal framework. And the rest is about also the culture changing to accommodate what is already there. Mm-hmm. So we put in laws where women should be. Mm-hmm. So, for instance, I give you an example. Mm-hmm. There was a time when we changed our constitution, we said at least 30% of women mm-hmm. have to be in all positions of power.
PJ, there, very enlightening discussion there that I had earlier on with the ambassador of Rwanda to Zimbabwe, where she's just sharing on what is happening in her country. Mm-hmm.
Over 64%
of women legislators in their parliament.
Aging, yeah, and she's urging women that you shouldn't just
wait
on your, yeah, just demand it, mm-hmm. Claim it.
Yeah.
Yeah. And usenze khona icingweni Nozibo. Hello.
I can hear that there's someone, but the line doesn't seem to be
yeah,
good.
So bad. But she has written on Facebook, wathi ngamukele esilabo ku Facebook lapha ba streamer lati Busani Malovantini, Anastasia Ndlovu, Sihle BB. Patu Chiezo Wacha, Omega Chiezo, bakhona bonke and joined. Unozipho laye khona lapho usecingweni ngapha uphethe njalo uya streamer lati ku live streaming ye Facebook. Uthi yena future to Bandlovu lalela lawe khona lapho. Usihle uthi yena kuyabongeka ukuze omama besekelana despite ama party lines. Ukhuluma ngomama lwana unkosikazi esinathi balayani ongu national chairperson we National People's Party NNP. Eti well done speaker. Philip Swanda ukona, unosizo Mliliwa Ncube ukona, uKoshas Mliliwa Ncube uthi yena bomama kuhle lokho eliwenzayo ukubambana yikho okungenza ilizwe livuke ngoba lina umhlelo umkhelo liyawazi. Eva Joyce, EJ Win, ukhona la you joined, Teresa Langwa u joined, usihle uyaphenduka njalo uthi yena vanoti nekurowa kwamathokozani kuphi. Gertrude Tasarira, Emmanuel Shabangane, Anastasia Ndlovu watching live from Bulawayo. Sukumoyo Mackenzie joined uthi yena sisonke, but uGrace Mgabe is not a good role model. We're not given much room. Big up to Vimbai. Nyabona ukhuluma ngoVimbai Mushaburi elisiloke simzama la ecingweni ukuthi abuye kuhlelo. Unozipho Zipho Moyo uthi yena the struggle is women are receptive
than proactive in setting the agenda. Women need to build their own manifesto that would bring out their issues. This would guide terms of reference for anyone taking leadership role. Question is, should women support other women because they are just women? E.g., the comment from Sumoyo Mackenzie, who believes that the First Lady is not a role model. Rudolwizi joined. Sumoyo Mackenzie said, I agree with you, but what makes me say that is her recent rants and more when addressing Mujuru. How then can women be respected enough to be leaders?
Very interesting contribution.
Nosi Zoh says, women's rights matters. Sandra Guja joined. Please invite your friends so that we can watch together, we can live stream together and contribute to this conversation.
Yes, like we were saying earlier on, we are really pushing for women to be more vocal. Like what we heard there from the ambassador to the U.S. of Rwanda, she said, you need to grab the opportunity and not to wait for it. And msamirire kuti zviuye kwamuri, hapana munhu anomboya achiti o masimba. Asi wewe kana waona kuti apa ndiro kwanisa kuzviita. Enda mberi uita semudzimai. Ndiri kuona apa tinasi Linda Masarira. Enda mbeke ndiri kuvatsvaga asvari kunyora apa pa VOA Facebook page yeshona kuti powerful. Tatiri kukutsvaga ine kuti ndimi mumwe weavo madzimai vechidiki vari munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika uyezve tiri kuona kuti makati imi makupinda muchange muri kuenda kunokwikwidza semudare navimba ishe musvamburi ndambotaura naye pa WhatsApp achitaura iye kuti ashaikirwa nehama yake saka achaedza kana foni yake iri kuita kuti auye pachirongwa asi pari zvino ari kurufu nematambudziko uyezve Honorable Mpariwa Paulina Mpariwa Gwanyanya ndataura navozve vachitaurazve kuti vari kurufu pari zvino saka nematambudziko kwamuri ndataura futi PJ na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo vanotungamira vadare vemuparamende madzimai vanga vari kutaura kuti ivo shuwiro yavo ndeye kuti kuite 50-50 representation nekuti vari kutaura kuti mubumbiro idzva ndo zviri kudiwa izvozvo asi pari zvino havasati vasvika ipapo vanga vari kuti ivo
njalo lenkutazo yesadak ichoyo nakuti nanana ene njalo ama ohulumende vamazwe awesadak valovelana isivumelwano sona leso sokuti umele omama vaphakanyise bedlule isilinganiso se 50% zona leso
ende mai Mutsvangwa ndozve vanomirira iro bato resadak rauri kutaura PJ saka vanga vari kungokurudzira kuti aiwa nhasi handikwanisi kuya pachirongwa asi shuwiro yavo ivo semadzimai vari vadare muparamende ndeyekuti paitwe ipo 50-50 nekuti pari zvino tinoona kuti madzimai vachiri vashoma vari mudare irori reparamende uyezve vari kuti pachapindwa sarudzo madzimai onekwaiwo kana muchizvigona nekuti pane avhunza ndaona pamaa muri kuverenga zviri kutaura vanhu pandevele page kuti muri kungoti tivhote nemadzimai here kana kuti muri kuti madzimai anenge ari kuziva zvavari kuita ehe saka ipapo panoda kunyatsotaurwa ipapo nekuti sekutaura kwataita pane vechidiki vari kupinda munyaya idzodzi dzematongerwo enyika tiri kuona advocate Fadzai Mahere I think tambovaedza tikanzwa kuti sekretari wava ate vanga vasiri kuziva kuti vari kuuya pachirongwa asi ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti kana muri kuita mabasa ezvematongerwo enyika uyai muchitaura zvamuri kuita kune mamwe madzimai anenge akateerera nekuti sevana vemba inashe vanomboedza PJ vanenge vari padandemutande rana internet irori Facebook Twitter kupi kuWhatsApp saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvozvi kuti takatarisa sarudzo dziri kuuya madzimai ari kuita sei panyaya idzodzi dzematongerwo enyika
woti ndithathe mulaleli singakaqhubekeli phambili ngengxoxo yethu siyakunika ithuba imizuzu engaba ngembili kuphela mnumzana Oscar Hungwe siyakwamukela kuhlelo Oscar
hallo
ye kunjani baba
hallo kunjani
ye ubofuna ukusiphathisa ucingo lwakho
uthokoza ukuthi bangene ezikhundleni but kumele bangene nemithi bangazangela ngokuthi ngumama siyajwayela ukusebenza lawo mama sebathi bayakwazi ukusebenza bona bangesabi ntoka bangene bazimiseli bangakophi ukuthi okababenza njani but bazingenele nezigidi zabo basebenzi labo babaita just like any other human being ekhona
ye hayi siyabonga kakhulu aba
Yeah.
So now I'm going to talk about Marvelous Kuti. Lonyaga, Mbone, Abaneng, I've seen a lot of initiatives emanating from the women themselves.
Mm-hmm.
The She Votes, the ambassador to the Rwandese ambassador to the United States. She was saying their president is a he for support. She president. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. Kind of
that's
president.
The United Nations campaign, mm-hmm. To include more men actually in women's programs.
In women's programs.
Yes, but yeah, maybe before you go, we have Honorable Mpariwa Gwanyanya. Nukuta atitunda kugara nao pafoni shakanyanya. Rige itungo taura nao tozu zuka kwa uri PJ. Makadi Honorable.
Ninofara Makadi Novelas.
Aiwa, atiriwadi ne matambu ziko.
Hii aone kwa wediwe kwa kadi kwa Amerika.
Aiwa akuri wadi. Mainzi kwa ilimu dariro yi honorable. Imi ishe ndimi muri deputy wa speaker wemu parliament panyaye zote mazimai. Muru kuona shaka mirasi panyaye kuti mazimai ari kuita shema tongerwe nyika. Shaka mirasi imu nyika. Uye shishwa muru da kuona takatari sasa mtuza 2018.
Nino kwa kufara kuchimandiko kapa na urwa iyo hii. The deputy chair where we met parliamentary caucus in Mudarere, parliament in Zimbabwe, and the Honorable Monica Mchangwa, in Susu Te Chiga, Tema Dimai, Kirim Parliament, Kiribasho Mashikurusa, Kiripa 129 Parishino, Padimai Arendare, Parliament, Afikishu, Chebu, De Chekuti, Maonera Timate and Ekuti, Murgu Sira Imikuti, Kanat Chiti Festi Pass the Post. Madimai varimdari reparamendi kwa mtana pikuti waka pinda kuma primary kutanganitra wa mirume ni wanu kazi kuma constituent vava vasa rujwa wari kuma party kwa voka waka mirira tozo jiti nechiga chia chaka pinda chesiki stetia chataka wanamu constitution ni chaka na kutibubilo de mtuemo isharaka pinda wana 2018 isuru kutivanu wa chizi mai vashoma na mparamendi asisho atagona kuita isuse women's parliamentary caucus notika na tichiti parliamentary caucus kirichi kachino shanda kisina kumbo vira kuti beche dato ripi kinotika na harimunu kazi tirimunu kazi tese na kuti chawana mumu chawana tose saka isuso takatanga kuita wani kuti chitaure ni ma vanhu vakazvimirira voga masangano emadzimai kuti vatipe unyanzvi hwekugona kutaura nhaurwa dzemuparamendi dzinoita dzinobata-bata vanhukadzi dzakawanda kusanganisira dzekuti vanhu vazive mitemo inobata mhuri yatinoti gender-based violence iya tigozoya mafamily laws kuti michato mingani michato yakakoshera mai ndeipi tigozoyai kuprotekta machild marriages kuti vana havafanirwe kuroorwa vari pazera risingafanirwe kunge vari mudzimba ndodzimwe nhaurwa dzatakakwanisa kuti tibate tichida kuti tikande chirauro chinoita kuti vanhu vanoona vanhu vari muparamende vari madzimai vanoziva kuti nhaurwa dziri kutaurwa idzodzo ndedzekuchengetedza mhuri ndedzekuchengetedza vana ndedzekuchengetedza nyika tozobva zvakare itakaita yatinoti kuenda kumativi mamwe yatinoti benchmark kuti tinonzwa takaenda kutanzania takaenda kuuganda takaenda kurwanda tichida kuona kuti vakazvishambisa sei kuti vakwanise kunge vaine madzimai vakawanda muparamendi asi isu zvatakadzidza manje ndezvekuti isusu tiri kutaura nemapato emazvotongerwe enyika kuitira kuti pavanenge vaa kunoita makandidati kana kuti vanhu vachamiririra kungave kulocal government kungave kuparamendi vave vanokwanisa kuita chidimbu chidimbu yatinoti 50-50 nekuti nguva yacho yakwana ende pari zvino tiri kuti au nesadhaki vese vari kubvumirana kuti 50-50 saka tiri kuti kana tichiti riri bato rinofanirwa kungotoita makandidhesa aro ese kuti 50-50 tisati tatombobata masikisedhati takapiwa neconstitution nekuti isu tichiri vanhu vari kutanga kuti tinge tichiwanda tiri muparamendi zvinobetserei takataura zvakare nyaya yemasamitary sets kuratidza kuti inyaya dzinobata-bata mhuri kana tichitaura nyaya yesamitary sets totaura munhu womukadzi ari kumba munhu womukadzi ari kubasa mwana ari kuchikoro mwana ari pamba saka ini tiri kuti nguva yacho yakwana nekuti mheremhere nekutolobha kwatinoti kunochetera vakuru vanoita kuti kuwanikwe vakadzi madzimai vanomira pazviga zvekuti kuenda kuparlamend pazviga zvekuti vaite makanzura tiri kutogadzira kuti patinongovhura nekuti tiri kuvhura musi wa12 takazorora iko zvino asi tichidzokera tiri kuti isu tiri kuenda kumapolitical parties kuti ma-CV amadzimai anofanirwa kuwanikwa ari 50-50 pa-local authority ma-CV amadzimai anowanikwa ari 50-50 panyaya yekuti tiende kudare reparamende. Ndikati ndozviga zvimwe zvatakamakana nazvo pari zvino tichipinda kuti takuda kuenda ku 2018 election.
Mhm. Regai timbuku verengerai zviri kutaurwa nevanhu apa honorable. Tikona Lucy Ndongwe Chikowero pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona ari kuti our women vanonetsa nekuti tikavaisa havachadi mumwe ipapo. Mapool head down akawandisa. Honai, I took a woman it takes a woman to knock down another woman from the presidium. I'm so tired of talking women vana baba vechikadzi. We won't achieve the 50-50 isu tichiti tikaisa mumwe mukadzi togumirana totsvagirana museve. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa nemadzimai izvozvi muri kuzviona here mumabasa amuri kuita nyaya iyoyi yekuti kana mumwe mudzimai aenda pachigaro madzimai haazotsigirana.
Tinangoti izvo hongu zvakaitika ende tikutoziva kuti vari kutaura zvipi vari kureva bato ripi. Mm-hmm. Asi tisingati zvedu kuti tingati tingachengeta godo rekuti zvakaitika paya tobva takanda mbereko nekuti tafirwa tobva tarasa. Handizvo isiri kuti nekuti sevanhukadzi tikangobata vanobva tasungwa namai tasungwa nevanhukadzi. Chisungo chinokwanisa kuti chisunungure munhu wose ingava nyika pangava pamba ungave kubhicheti madzimai ndiwo majority. Saka tikada kuti tinoti nekuti kwakazodai hongu tingati PhD sindrome yakanga iriko asi neruzivo nekukwatara kwandaita madzibiyebiwa vanotidzidzisa vakaudza vanhu zvakawanda kuitira kuti vanhu vasave negodo kuti kana chigaro chichinge chatorwa namavhela sikumana ndechake asi tochimutsigira kuti achiwana tsigiro inoenda kumusoro kuti isusu tichimuke tichienda kumusoro ikoko.
Mm-hmm. Honorable, mombobata makadaro tine mumwe muteereri wedu anyora iye paFacebook page yeVOA Shona regai tiende kwaari PJ wovatora vanotarisa imoyo.
Yes, yawamukela kuhlelo.
Ehe.
Mainzwa nyaya iri mudariro.
Ndanzwa andina hangu zvizhinji zvandanzwa zvekuti kwanzi murubunza mairo yanesipo.
Tiri kutaura nezvevanhukadzi vari mupolitics kana kuti pazvinzvimbo zveutungamiri kunyanya mupolitics kuti imimi munozvionawo sei. Imimi muri mumwe here wevatungamiri vezpp?
Ehoi.
Ehe. Titsananguroye kuti zviri kufamba sei mubato renyu?
Mubato redu umu isu tinonyanyotungamidza mwari mberi.
Mhm.
Takaona kuti vamwe vedu vakatungamira pakutsanga vanga vaine maitiro avaiita asi tinotenda nezvavakaita zvekuti vakatiudzirawo rusununguko rwematongerwo enyika. Isu chatiri kunyanyokoshesesa ndechekuti semadzimai nevamwe vedu tikonzei rusununguko rweupfumi mukati menyika yedu yeZimbabwe. Uye takaona kuti Zimbabwe inyika yakadiwa naMwari. Kana tikatarisa munyika dzedu dziri muAfrica umu ndoimwe yenyika ine zita rinenge rinoyera kuti dzimba dzemawe. Uye tikatarisazve zviwanikwa zvirimo zvizhinji zvese zvinongoda kuti isusu tisimbisane sevana veZimbabwe zvisinei nekuti riwe rudzi kana kuti riwe zerai.
Tisitarisai moyo ka and tinotenda kuti tafara chaizvo kuti mapinda muchirongwa chedu asi nguva ndodzadyanana asi ndinokufara nekuti zvamauya nhasi zvinotarisira kuti mucharamba muchidzoka pachirongwa chedu chemadzimai.
Tozosangana svondo rinouya ngatibatei zvekare imwe nyaya.
PJ, I think nguva yedu ndoyadyanana saka honorable tinokutendai honorable Mpariwa Gwanyanya uyezve nevamwe vese vangava nesu pane pachirongwa chedu MDC Chairperson for Women Mai Linette Karenye vambopinda muchirongwa nevamwe vakasiyana siyana. PJ
yelo nozipo lalova uhlelo lalova ucingo lwakho vele ungenzi kuhle kodwa ke she went on to even contribute on Facebook streaming live and making comments bependulana lomsuku Moyo Makenzi. Siyalibonga lonke kanyeke lo nkosikazi esinathi balayeni national chairperson we National People's Party. Olivalelisayo ngupresident Jeremiah. Ngisithi sibeke ithubayifana nevielizayo.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying please join us again next week here on the Women's Roundtable, and don't forget we're live streaming.